icho kwa di kuti makeses edu COVID-19 tarisa vanokabatwa nechirwere ichi nezuro tinoona kuti vanga vatu wandirei kumatebeleland izvi zvine zvazvinotiudza panhau yekutapuriranwa kuri kuitwa chirwere ichi munzvimbo idzi asi tinofanira kuziva kuti tikatarisa nyika yedu vanhu vari kufamba chaizvo nekuda kwekutsvaga raramo nokudaro hapana chinotadzisa munhu ari kumatebeleland nhasi kunge ari masvingo kana kumidlands saka nokudaro ringangova riri dambudziko ringanzi riri kumatebeleland pari zvino asi tinoziva kuti kuparira kwechirwere ichi kune dzimwe nzvimbo chinhu chinogona kusatora kana mazuva saka kunyange avo vasiri mumatebeleland tinofanira kungwara uye kudzivirira chirwere ichi zvimwewo ndezvekutiwo kumatebeleland vanhu vanogona kunge vari kuenda kunoongororwa chirwere ichi zvinova izvo zvinowo isati vakurumidze kubatwa chirwere ichi vorapwa
mataura nyaya yekuti vanhu vanogona kunge vari kuzvipira kuenda kunoongororwa chirwere ichi mumatunhu iyoyo ematebeleland nebulawayo zvinhu zvamungataura here kuti zvingaitwa nevanhu munyika yose
kunoongororwa vanhu chirwere ndokunge vanhu vachona vaenda vachida kuongororwa tikatarisa tinonzwa vanhu vachitaura mumastreets chirwere ichi chakutopera chirwere chishoma saka nokudaro zvimwewo ndisiwo vanhu tinoregera kuenda kunoongororwa nokudaro ndinokurudzira kuti vanhuwo kana vachinge varwara vaongororwe chirwere ichi nekukasika vanoongorora vanokwanisa kungoongorora masembos avanenge vapiwa nokudaro zviri kwatiri isisu seruzhinji rwezimbabwe kuenda kunoongororwa chirwere checovid-19
mashoko ape amungasiyira vateereri pane inonguva pamusoro pekuti vange vachingwarira chirwere ichi
tinoda kunyatsodzinira nyaya yekuti chirwere ichi hachisati chapera tiri kuona izvozvi tiri muna November December tikatanga kuita zvokuenda kunzvimbo dzekutandarira mapati munozi anowedzera muna December tisingatevedzeri nzira dzokudzivirira tinoona kuti hapishamisi tikaona makesi awedzera zvakasimba uyewo kuhurumende inokurudzirawo kuti dai varamba vachiisa zvisungo zvinotarisa kuona kuti vanhu vari kutevedzera here mitemo kuitira kuti kuparwa kwechirwere kusanyanye nokuti ndoona tikasatedzera nzira idzi tinogona kupedzisira tiri muna taisireva isu tange tamboedza chaizvo kudzivirira kupararira kwechirwere.